Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare rari kukonzera mutauro uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazvibhorani apo pave kugara paine mitsetse yakareba sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda. Harawa, Chembere, vanhukadzi nevana vave kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare, amai Juliana Kadano, vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuzvibhorani because find out kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndovari dzezvibhorani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa uku vari kusvika vosikomira pachibhorani. Then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako, ndifanira kupa 50 cents kana dollar. Ende vakomana ava vana respect especially nemaold citizens Chembere ari munzvimbo. Vamwana mbuya nanasekuru ari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekuti vanogona kutuma kubhohoro. Saka ndinoona songe kuti vakaendawo munhu iyeye anenge akura vanenge vachifanira kunowanawo first preference kuita kuti vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvave kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazvibhorani pari kuita dambudziko rekurwiwa. Pane dzimwe nhano sekumabvuku vakadzi vakabatwa zvisharo zvakarekodwa nemapurisa ezita rapi. Uyewo madzimai ekunana Heath Cliff vanetswa nemashurugu vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo. Nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorani havadi kujoina queue, vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachiitira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana soro jena madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Ya hurongwa huripo ndewekuti makanselers edu ari kutibatsira zvikuru senenyaya yemunisipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoho rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhozi ipapa.
Meya veguta reHarare vaHebert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzvibhorani uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndiri kunodiscusa nachief of security state of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudeploya muzvinzvimbo zvine vanhu tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezeta rapi kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichicontrola unruly behavior iri kuitika mabhoho zedu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura idzi dzatinoti mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Dzimweni dzenguva pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura. Saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandiroda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kusvita ovharare kusiko kwariri. Tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei, foreign currency iri kuwanikwa here, totarisa isu zvakare kuti magetsi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa, zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimposi kuti machemicals yabika here. Saka isusu sevarisi vanoreceiva maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanoti support.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa uwandu hwemishonga inokwana. Asi vati dambudziko iri richaderera munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kubheira uye yave munzira kuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka, typhoid necholera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira ne kupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu reManyame uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga mishoma pakuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba seyekudhamu reChivero. Vagomba vanoti kuti dambudziko remvura ripere muHarare panotodiwa madhamu matsva akaita seKunzvi nemamwe sezvo madhamu aripo akaita seChivero ave nemvura shoma uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita seSeke neHarava asara nemvura shomanana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuro yeHarare pakugadzirisa dambudziko remvura apo vakashanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.